vachangirai vari kutenderera maprovhinsi ese enyika ino vachitaura nevanhu kukurukura nhamo dzevanhu zvekuneta vanhu nekumeka shoko kuti musangano wasimba tichigadzirira sarudzo dza2018 tinongoona vati kurwisana navava vari ngondengendeka vachirwisana pachavo zvakwatii sembisi kuti tichenderere nenyika tichitaura nevanhu tichigadzirira kuti sarudzo dza2018 tinomeka shoko kuti shanduko iye yazoya zvachose saka zvokuitika ndezvekuti mangwana vanenguva dzatofo kuno kwakaita musangano wekutanga vari pakoti kwabusiness center kumudzi north kunosanganisira vanhu vemudzi north mudzi south nemudzi west asi vachisangana vari pakoti kwabusiness center na12 nenguva dzemasikati dzakazonova nemusangano wechipiri nenguva dza2 o'clock pamutoko business center vanenge vachisangana vanhu vanobva kumutoko north vanobva kumutoko south nevanobva kumutoko east vemisangano miviri vachaita mangwana musi wechishanu zvozoti nemusi wesaturday nenguva dza12 o'clock mangwanani vanenge vari paopen space iri padizo repavarudaka stadium kumarondera kwavanenge vachisangana zvakare nekutaura nevanhu nekurukura nenyaya yeshanduko nenguva dza12 nemusi wesaturday masikati vanenge vari pachaire business center kuhedza nenguva dza2 o'clock vanenge vapedza misangano yavo miviri nemusi wemubhorera
saka pamisangano iyi vari kusangana nani vatungamiri vemumatunhu here kana kuti vanhuwo zvavo vanenge vachida kuuya
vari kusangana ndevese vatungamiri vemumatunhu nevanhuwo zvavo vachitaura nyaya yenyika uye zvekuti nyika tingaiumbe tagadzirire sei musangano tingasimbise sei musangano tingasimbise sevana vezimbabwe kuti timeke shuwa kuti takunda musarudzo dza2018.